Ndinofunga kuti danho ratora manjubhu rakanaka chaizvo. Rinobetserawo pane ramangwana revana veZimbabwe. Asi pane zvinhu zvinogona kuita mibvunzo. Chekutanga ndechekuti mai mujuru akambotora nguva yakareba wakanyarara, vanhu vasikazive kuti zviri kufamba sei. Zvinoita kuti vanhu vagone kudauta kuti zveshuwa wapinda repolitics. Vanofanira iwo kutora rimwe danhozve kuti vaadress press conference voudza vana veZimbabwe live kuti ndiro danho ravatora, kuitira kuti vanhu vazive, nekuti pane runyerekupe rwekuti pane zvakambobuda munewspaper havasiri vakanga vazviita. Saka vanofanira kuti vabude pachena. Then chekupedzisira ndechekuti vachazvichenesa sei vanga vari pakati pevana vakanga vachishoropodzwa neuori. Mamujuru vachamira sei kuti vagodefenda manifesto yavo, sezvo vanga vari mukati mehurumende kumakore anoita 35.